Vagari avaroti vashandire kumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa vari kuramba kuti munhu abhadhare achishandisa kadhi risiri rake kana rehama yake. Vashandi vekumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa ava vari kuti kana munhu asina mari haafanirwe kushandisa kadhi remumwe munhu waasina zita rechipiri rakafanana naye. Danho iri rashorwa nevagari vakawanda vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iyo iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi ndiyozve yotuma vashandi vayo kuti varambe kubhadharisa nemakadhi. Mumwe wevarambirwa kushandisa kadhi apo vanga vachida kubhadharira mwana wehanzvadzi yavo ndiva Gladman Ndemera. Vandemera vanoti vanoona kuramba kubhadhara nekadhi sedanho revashandi vehurumende rekuda kuti ivo vozoshandisa makadhi avo kutora mari inenge yabhadharwa nevanhu.
Ndokuti vakuramba maskate cards anenge ane another stadium. The reason being vanenge vachida kuti vanhu vabhadhare cash. Kana vabhadhara cash vozoswipe nemakadhi avo nekuti mari iri kunetsa munyika. It's another way yokuti vaunganidzewo mari to liquidify mapockets avo asina cash.
Mumwe mugari wekukanyaga kumakunde amai Rudoka Mudyariwa vanoti vashamisika apo varambirwa kushandisa kadhi remurume wavo kutoresa munin'ina wavo gwaro rekufambisa. Vandemera vanoti kushandisa kadhi remumwe munhu kubhadhara hazvina basa sezvo mari ichienda kumwe chete. Vandemera vanoti mabazi ehurumende anofanirwa kutorwa semuenzaniso uye vanopiwa mari nebhengi guru renyika kana paine zvavanenge vachida kutenga kunze kwenyika.
On the issue of government, well, handingati zvinoita effect yakanyanya nekuti government ndomacustodian ndegini RBZ. Saka that means even people strive mari inongoenda ndi mu same system. Hazvina effect yakanyanya.
Mukuru pamahofisi ekwaregistrar general muchinoi vaKelvin Maturi vabvuma kuti havasi kubvumira kuti vanhu vashandisirane makadhi pakubhadhara senzira yekuderedza chitsotsi chiri kuitika pamahofisi pavo nekuda kwekushayikwa kwemari munyika. VaMaturi vabvumawo kuti vanonyatsoongorora kuti vanhu vari kuda kushandisirana kadhi ndeve ukama here kana kuti kwete.
So people are taking advantage of that. Kuti anhu zvati vanhu vanonzi vachiyani keshi obati uyaidi kuswaipirei ozotoza matauzi okabuma hatoripo iro nyumba ndeyapa pa uya mutombo watoraa matauzi anenge ari apa kana topirwa mari ipapo nematauzi. Saka all those issues dzimwe dzacho dzinenge dzine macontrol measures noti kuti tisati tikurabira munhu aa but anozouyawo manje waakuona kuti orit uya auyaka
asi pavabvunzwa kuti mutemo wehurumende here kana kuti vari kutevedzera zvinyorwa zvebazi ravo vamature vadzambadzamba vachiti havazive sezvo vari kutevedzera zvavakanzi vaite nevakuru vavo kuHarare.
Saka vanenge vaintrodusa vane zvavanotarisirwa kuti zviti zvatobara kufollowa saka kuti diti ndingati policy department ndatonaika soni ripidi maexpected on how to carry out my duty daily. Saka uzauti kanti chi do this and that reasonably we don't know.
Gwaro rekufambisa rinobhadharwa $50 nemadhora 3 uye munhu ave kumirira mavhiki 6 kuti ribude. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna registrar general vatobayiwa mudede panyaya iyi. Vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga ari kuti haana mari yekupa vanhu munyika. Vakawanda vari kurara mumitsese yemabhanga asi nguva dzakawanda vari kungoshaya mari. Mabhanga akawanda ava kupa vanhu $20 emadhora kuvanhu vashoma vasingadariki $50 pazuva. Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari munyika hurumende iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi kubhadhara zvinhu zvavanenge vatenga kana zvavanenge vaitirwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.